vachitaura nevatori venhau maererano nemamiriro akaita upfumi hwenyika vabiti vati mukati mumasvondo maviri chaiwo vachange vachisangana nemumwe wavo kusouth africa vapravin godam apo vachakumbira rubatsiro rwezana remamiriyoni emadhora kubva kunyika iyi vati vachakumbirawo south africa kuti izadzikise chitsidzo chayakaita pamusangano wesadic muna 2009 chekuti chabatsirawo zimbabwe nemamiriyoni mazana mashanu emaranzi botswana yakatozadzisa zvayakavimbisa svondo rino nerubatsiro rwemadhora mamiriyoni makumi matanhatu nechidimbu.
In this meeting, we are going to make a request for budgetary support to the tune of $100 million from the South African government. And then we are going to ask the South Africans to make good on the line of credit that they promised at Lozita Palace in Swaziland on the 30th of March 2009 to the tune of 500 million rand. And we are also going to make a quest for the request of the resuscitation of what I call, for lack of a better word, the Salisbury Pretoria line of credit to the tune of 1.75 billion rand.
Kunze kweSouth Africa vabiti vati pane nhaurirano dzavari kuitawo neAngola dzekuti vaone chikwere chemamiriyoni makumi mashanu emadhora.
We are also in discussions with the Angolans in respect of a grant. It's a line of credit of $50 million. Our negotiations were so advanced, but they were put on hold due to the election that was held in Angola last week. Now that the election is over, we are now awaiting for the appointment of a new government so that we can facilitate the talks. Mr. Vumbe was in Angola just last month in August, so I'll go and sign that $50 million line of credit.
Vaendera mberi vachiti pane nhaurirano dzavari kuita neInternational Monetary Fund vachiti sangano iri richaita chisungo chikuru pamusoro peZimbabwe pamusoro pechikwereti chayo icho chave pamabhiriyoni mapfumbamwe nechidimbu. Vati budget renyika harisi kuita zvakanaka uye vati mari iri kutarisirwa nehurumende iri kutadza kukwana nemamiriyoni makumi matatu pamwedzi wega wega. Vati bazi ravo richaita zvese zvarinogona kuona kuti mari yese yehurumende yaendeswa kubazi ravo. Vakati pane makambani ehurumende nemapazi ehurumende ari kushandisa mari dzinofanira kunge dzichienda kubazi ravo.
Because of this depressing financial situation, the Minister of Finance is and will be aggressive in ensuring that we get the revenue. Number one is ensuring that Minister Mpof and the Minister of Mines give to Caesar what belongs to Caesar. Number two is ensuring that all other government departments that are receiving revenues, which revenue is lying idle, must account that to Treasury. And I'm pleased to advise that we have collected what was lying idle in the Port Trust Fund, in the Universal Services Fund, the sum of $40 million.
Asi varadza kusafara nenyaya yekuti hapana chiri kubuda kubva pakutengeswa kwemangoda. Vati semuenzaniso kusvika muna Nyamavhuvhu gore rino kwakatengeswa mangoda anokosha mamiriyoni mazana mana nemakumi mashanu nechidimbu chemadhora, asi bazi ravo raangopiwa madhora mamiriyoni makumi mana chete.
Quickly, the issue of diamonds. I've spoken on diamonds until my mouth is now bent. Nobody listens, but it will not stop. The good things, the figures speak for themselves. How do you have $456 million diamond exports and $41 million for the whole year? And I don't think it's an issue for the Minister of Finance alone. Civil servants want bonus. Civil servants want wage increases. They should also be asking, where is our man?
Vati nyaya mangoda ya kutoda kuti munhu wese aone zvaangaite kuitira kuti mari iri kubiwa idzoke. Vachiti muromo wavo watove padivi pamusoro pekugara vachitaura nezvemari yemangoda. Vabiti vati bazi ravo rinoda mamiriyoni mazana mana emadhora kusvika pakupera kwegore. Vati mari iyi ichashandiswa kupa mabonus kuvashandi vehurumende, kuita referendum pamwe nekutenga mbeu nezvimwe zvekurimisa mumwaka unotevera. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.